Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rehigh court rinopa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa. Hurumende yeSouth Africa inodzika mutemo unorambidza vose vari kutsvaga upoteri kana avo vari muupoteri munyika iyi kutaura kana kuita zvematengerwo enyika. Saka ndorinomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rokurudzira vari kushandisa miganhu yenyika zvikuru vari kubuda vachishandisa muganhu weBelt Bridge kuti vatsvage mumwe miganhu isina kuwandirwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa nhasi vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro rehigh court pamhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo, kubuditsa mazakabatira emari kunze kwenyika pamwe nekufojera mapepa emuchato. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa kudare namuzvare Mubayiwa, mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vati muzvare Mubayiwa vabhadhare zviuru gumi zvemadhora emunyika yeRTGS pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya vaChiwenga uye zviuru makumi mashanu zvemadhora eRTGS pamhosva yekunzi vakaburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekunzi vakafojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo ari muurwere. Vakuenda vatiwo muzvare Mubayiwa vasvitse kudaro gwaro ravo rekufambisa remunhu anoremekedzwa kana kuti diplomatic passport uye kuti vasiye magwaro emba yababa vavo vakeni Mubayiwa yekuHighlands munomuHarare. Vakuenda vatiwo muzvare Mubayiwa vagare kumba kwavo kuBorodo Brook kudzamara mhosva dzavari kupomerwa dzapera kutongwa uye kuti vazvipire kumapurisa paBorodo Police Station kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu uye kuti vasavhiringidza nevafakazi pamhosva dzavari kupomerwa idzi. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira muzvare Mubayiwa, Advocate Sylvester Hashiti.
Dare rehigh court rabvuma chikumbiro chedu chekutanga chekuti vapuwe bail panyaya yekunzi vakaedza kuuraya mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Pane nyaya iyoyo vatipa bail re 10,000 mari yemuno, uye vati vasiye passport yavo, diplomatic passport, vasiyewo matitle deeds uye vagare paadress yatanzi tigari dedare. Pane mamwe macharge kuburitsa mari koti yatipa dare ratipa bail remari inosvika 50,000 RTGS. Saka ndoya tiruda kuti tibhadhare tione kuti vanogona kubuda nekukurumidza here.
Rimwe remagweta muzvare Mubayiwa vataona nyamakura vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tiri kufara from day one mapepa zedu takataura kuti hapana nyaya panga pasina chikonzero chekuti anga ari munjere.
Vahashiti vati vave kutarisira kutanga kutongwa kwemhosva dziri kupomerwa muzvare Mubayiwa musi wa14 ndira, asi vati nyaya idzi hadzina makumbo ekumira nadzo.
Takanzi ine dare tidzoke musi wa14 wemwedzi uno. Musi wa14 uyu tiri kutarisira kuti tipuwe mapepa ose neumbo ose panyaya idzi, but nemutarisiro wedu isusi nemaonero enyaya iyi hakuna munhu anogona kutipa zvinhu zvakadaro, nenyaya yekuti nyaya dzatichinozodzitarisisa chaizvo chaizvo inyaya dzinotambudza pfungwa dzakadzidza mutemo kuti dzinengapomereke munhu sei nyaya dzakadai. Asi tenge tichingoona mudare kuti zvakamira sei.
Muzvare Mbaiwa vanga vave kuda kutokwanisa mwedzi vari muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa musi wa 14 zvitagore rapera vachinzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba vechipatara cheNetcare Hospital South Africa mukuedza kuraramisa vachiwenga muna chikumi zvakazokonzera kuti vapomerwe mhosva yekuda kuuraya murume wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe mapato anopikisa nemasangano anorwira zvisharo zveZimbabwe zviri muSouth Africa ari kushora zvikuru hurumende yenyika iyi nekudzika mutemo unonzi unoomesera vari muupoteri. Vamwe vavo vanoti vari kuronga kupikisa mutemo uyu kumatare. Mutemo uyu unoti wose apotera muSouth Africa haachatenderwi kuita zvematengerwo enyika zvakanangana nekunyika kwaakatiza. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Kota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vanoti vose vachatyora mutemo uyu uyo wakadzikwa kubva kutanga kwegore rino vachaiswa mutirongo kana kudzingwa munyika sezvo kuita kwakadai kuchikanganisa kugadzikana kwenyika yavo. Vachitaura nezvekusimbaradzwa kwemutemo uyu vaMotsoaledi vanoti vose vachatsvaga upoteri muSouth Africa vanofanira kuveo netsamba yekufamba kwavo inonzi transit visa inobva kunyika yavanenge vapfuura nayo ichitaura kuti vari kunotsvaga upoteri muSouth Africa. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvaitwa neSouth Africa kutyora mutemo, naizvozvo pane mukana wekuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare edzimosva.
Inogona kuindikwa kumatare emuSouth Africa nokuti tikatarira pane dzimwe kodzero dzinosanganisira yatinoti freedom of expression, freedom of association, dzinenge dzichikanganisiwa nedanho ratokwa nehurumende. Chinongorambidziwa pamaasylum seekers nemarefugees kana kuti vanotsvaka upotera kuvhota kana kuvhotekwa musarudzo dzenyika, asi danho ratokwa iri rinoenda kudarikidza zvinhu izvozvo.
Vashumba vanoti kushandiswa kwechisimba kune vasina magwaro muSouth Africa kutyorwa kwemutemo.
Chechipiri ndochokuti hongu national security inotarigwa kuti ibatsire zvikuru pakuskrina kana kutarisa kuti vanhu ava vanogona kukonzera here mhirizhonga muSouth Africa pavanouwe. Asi ukaudarikidza uchitiwo munhu wega wega anotsvaka upoteri anofanira kubudisa gwaro rinoratidza kuti ndiani, kureva kuti hausi kunyanyohwisisa kuti vanhu vanogona kutiza munyika dzavo vachitatanisiwa vasina kana bepa kana kuti vapisigwa dzimba. Izvita akazviona munyaya yeZimbabwe zvikuru nenyaya dzinoitika kuna DRC.
Mutauriri wesangano rinopikisa hurumende reMovement for Democratic Change mudunhu reJohannesburg muSouth Africa vaInnocent Ntsingo vanoti danho ratorwa nehurumende yeSouth Africa rinorwadza.
Ivo sezvizvarwa zveSouth Africa vakatombopoterawo kune dzimwe nyika uko kwavaisanganawo sezvizvarwa zveSouth Africa vachikurukura maererano neutongi huri munyika mavo uye kuti voita sei kuti vaone kusunungura nyika yavo.
Vatsingo vanoti MDC nemamwe mapato anopikisa hurumende vachabatana mukuita hurukuro nehurumende yeSouth Africa. Munyori mukuru werimwewo sangano rinopikisa hurumende reUnited Democracy Movement vaAndrew Nyati vanoti zvaitwa neSouth Africa kutadza kufunga kana kuona zvinhu nemazvo.
Zviri kuitwa negovernment yekuSouth Africa ndokunonzi kurasika chaiko. ANC, MK, SWAPO vanoziva kuti kwavakange vachigara vaive marefugees. Hakuna zvokuti munhu unomutorera status yekuva murefugee just because wamupa paper is a refugee because of a paper. No, is a refugee because ari kutiza kwaari kubva.
Kusimbaradza mutemo uyu, mutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakabva vatiwo mumwe mutemo wevapoteri wakadzikwa muna 2008 weRefugees Amendment Act utange kunyatsoshandiswa. Vapoteri vanonzi havatenderwi kuenda kumizinda yenyika yavo iri muSouth Africa kunotsvaga rubatsiro kana kuti kuvhota musarudzo dzemunyika dzavo. Mumiririri wemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kuti havakwanisi kupa mafungiro avo sezvo vasati vavairenga zvawedzerwa mumutemo wevapoteri kana kuti Refugees Act uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sangano runomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kushandisa miganho yenyika, zvikuru vari kubuda kana kupinda vachishandisa muganho weBeit Bridge, kuti vange vachitsvaga mimwe miganho isina kuwandirwa sezvo paBeit Bridge pari kunzi pawandisa vanhu. Studio 7 aina kukwanisa kubata vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika reZimra kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vaDennis Juru.
Sekunzwa kwamakaita ichokwadi iroro pamuganhu weBeit Bridge, havasi kudanwa anonzwa pakazara zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kuzvibandakasiyana zvakwavange vaenda kuzororo. Rinoya kamwe chete pagore, zororo rekisimusi, zororo regoretsva. Saka mitete yakareba zvikurusa iri kufamba yakaita kusararika yakatiwandei kudarika mumwe chete asi ichienda kumumwe chete. Saka kana munhu achisvika hake paBeit Bridge anofanira kuuya kudzika madhozi. Vamwe vari kutosvika pakutora 24 hours daizvo vasati vakwanisa kunge vachidhindirwa mapasipoti avo kana kuti vasati vapedza rongwa hwekuyambuka pamabhodha mairiro ekuZimbabwe nerekusouth Africa.
Imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzirawo vari kufamba?
Tainyora padandemutande redu pamwe chete neFacebook tichizivisa vafambi kuti vanokwanisa ngavashandise mugwagwa weBotswana wePlumtree Border Post. Bhoda rega nemuBotswana, muBotswana mune mafuta akati chipei anova anozongokanzura kakureba kakaita kwako ndokunge vari kuenda vanokwane zvichienderera mberi. Asi vanenge vachiendawo kana muMessina nemuLuzitsha zvinogona kutiwo mepi vaende nekuBotswana. Saka vanhu vese vanenge vachiendawo havo mupolokwame kuenda mberi kuenda kana Joburg kana Cape Town vanokwanisa mabhodha eBotswana. Kana vapinda muBotswana mune mabhodha akawanda anosanganisa ana Matisse Street Border Force, ana Token Border Force. Mabhodha akawanda akasununguka zvikurusa, havatore kana chidimbu cheawa kuti vange vatoyambuka mabhodha iwayo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wepamusoro-soro muIran Ayatollah Ali Khamenei atungamira minamato nhasi parufurwa kwaSem Soleiman, apo mazana ezviuru zvevanhu zvaungana muTeheran kuzochema mukuru wemauto eIran uyu. Mazuva mushure mekunge kurwiswa kwakaitwa nemuchadenga neAmerica kwauraya Soleiman apo aifamba nechikwata chake muIraq, mutungamiri wepamusoro uyu abatana nemutungamiri wenyika vaHassan Rouhani nevamwe vakuru muhurumende yeIran apo vapa ruremekedzo rwavo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vari kukurudzira veruzhinji kuti vaende kuzvipatara kana kumakirinika kunoonekwa navana chiremba kana vana mukoti kana vachinge vanzwa mudumbu sezvo dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kuchirwa kuti chinogona kunge chiri typhoid radzoka zvakare kune dzimwe nzvimbo muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7 naDr. Manangazira pamusoro penyaya iyi.
Cholera takaita maoutbreaks September 2018 tikapedzisira makesi 12 March 2019. Saka parizvino hatina cholera. Takakwanisa kuwana vaccine yakatibatsira kumbovhara nzvimbo dzingaite risk yecholera. Takaita zvimwe chetezvo netyphoid, asi typhoid yanga yanyanya kuchekeshera uye yanga yakanyanya kugodza muguta reHarare. Saka tichine dambudziko retyphoid muHarare kusiri kuti kutangidzira kwechirwere, asi ingori continuation yeoutbreak asi yakabvira kunana 2016. Chirwere chetyphoid chinosiyana maitikiro acho nechecholera. Vanhu vane typhoid vamwe havaratidze kurwara, anonzi maserious. Vamwe vanenge vachirwara but urwere hwacho husinganyatso tingati zviratidzo zvetyphoid tinoiti minute inotaridza zvinhu zvakawanda. Saka tiri kuona kuenderera mberi patakatoplana tichivhacinata typhoid taitoziva kuti tiri kungoenda kune nzvimbo dzayakanyanyanyanya tozodzoka nevhacsini iyoya tichiita catch up chaita mugore rinoi ya 2020. So tointroduce typhoid vaccination kuvana ndokutozoti dambudziko iroro rinzi rapera retyphoid.
Tingati isu ndedzipi nzvimbo muHarare dziri kunyanya kutarisana nedambudziko irori retyphoid uyezve mungave neuwandu here hwevanhu pari zvino vakabatwa nechirwere ichi?
Quarter for week 51 regore ra2019 takanga tatibata 6,000 vanhu vakabatwa nechirwere chetyphoid. Tine 61 vari confirmed ne15 vafa nechirwere chetyphoid. Pari zvino tiri kunyanya kuona kuti Mbare sebhabhu yemuHarare ndo yakanyanya kuwandirwa nechirwere chetyphoid zvekuti pataito vaccinata takasvitsa vanhu vane makore 45 and yet kune mamasebhabhu takagumira pavane makore 15 zvichidzika. Kudiriro Glenview, Glen Nora, kunana Stonebridge, kunana Caledonia kune mamwe maareas akadrop indisadzimba asi pasina kuiswa migwagwa kana kuti zvimbuzi kana kuti mvura. Saka izvozvo nzvimbo dzinonyanya kudhiererwa nechirwere chetyphoid.
Munhu angazive sei kuti abatira chirwere ichi chetyphoid?
Typhoid kumedicine tinoiti a great minute, inotedzera zvirwere zvakawandisa. Typhoid chirwere chinobatwa hacho nekunwa mvura isina kutarukana, asi chinoaffecta every part of the body. Vamwe vangatoita skin rash chaii, asi chatinonyanya kuona kazhinji zhinji kukwira kwetemperature isingadzike. Munhu anonzwa kakupindwa nechando kana kupiswa achidikitira mudumbu umu. Dzimwe nguva angatoita constipation, dzimwe nguva anoita manyoka. Vamwe vanotemwa nemusoro, vamwe vanotozokanganisika pfungwa sekutaura kwandaita inoaffecta every part of the body. Saka kubrain inosvika, kumakidneys inosvika. Patakaita dambudziko retyphoid kugweru takaona mapatients akawanda achinoshupika kuitsho dzavo.
Avanga vari Dr. Poshia Manangazira, vanove nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, vachitaura naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Gore ra2019 ranga rakaoma zvikuru kune vazhinji nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Vanhu vakawanda vakaremara vanoti matambudziko avo akawedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwemishonga nekuratidzira kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mufundisi Thomas Muchadenyika, avo vanogara kunyu Marimba, vanoti gore rapfuura ranga rakavaomera zvikuru.
Gore 2019 rakakuwa kuita upenyu ranga risina kumira zvakanaka panhu vakaremara chaizvo, nekuti havana chaikwanisa kuti vaite, mari dzainesa kubata, vazhinji havasi kusevenza. Saka gore ra2019 igore ranenge ranga rakaoma zvikuru. Hazvo zvisineiwo nekutiwo hurumende yakazama nepapo nepairi kugonawo kungozama kuti tibatsiridze nezvekudya kubudikidza nebandiko resocial welfare. Asi tinoona sokuti izvozvo zvoga zvikukwanisa kubata vanhu vose vakaremara vese.
Vanoenderera mberi vachiti hurumende inofanira kutambira zvikumbiro zvevakaremara, kwete kuvabata neseri kweruoko.
Dai tawanawo minista anotimirira sevanhu vakaremara, otherwise dzimweni dzenguva zvichemo zvedu zvinogona kuonekwa nerimwe ziso.
Mai Patricia Sharaunga vekuSunningdale muHarare vanoti gore rapfuura ranga rakaomera zvikuru vanorarama neusope nekuti vazhinji vavo havasi kukwanisa kutenga mafuta avanokurudzirwa kuti vashandise kudzivirira kubva kuzuva kana kuti sunscreen lotions. Vanoti hurumende inofanira kutsigira zvakasimba vese vari kurwira kodzero dzevakaremara. Mai Sharaunga vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa nevari kutonga kuti mari iri kushayikwa yekutengera vakaremara zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwavo hunge hwakanaka.
Mari haizomboshayikwi zvokuperewedzera. There are always free funds which are coming. Some people die and write wills that my man would like to go and help such people. That money should come and be assisting the disadvantaged people.
Vanotungamirira sangano re National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera vanoti, mugore ra 2019, madzimai akaremara akawanda, haana kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pekodzero dzavo.
Gender ne disability hazvina kumbovhera zvanyanyodzikiswa zvakanyanyisa madzimai akarema. Nekuda kwokuti kana kumamisha chaiko havatombozivi kuti chirombodzi gender chinotori chinhu chii.
Izvi zvinotsigirwa naAmai Lucia Mambure, avo vanotungamirira sangano rechenga ose revana vane mitezo yakaremara kana kuti cerebral palsy rine muzinda waro kuEpworth.
Challenge yaramba iripo ichallenge yeinclusion. Hapana disability mainstreaming iri kuitwa nehurumende nemaorganizations makereke.
Mai Mambure vanoti masangano anomirira vakaremara anofanira kubatana kuitira kuti zvavanotaura zvive zvine maungira.
Ma organization anoshanda nevanhu vane urema tive nekubatana pakati pedu kuti tikwanise kuti tigadzirise nyaya yekusapiwa mukana yakaenzanirana nevamwe.
Muzvare Panashe Mupoti, avo vane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa, vanogara kuZimre Park uye havana kuremara. Vanoti gore ra 2019 rinokosha kwavari nekuti ndiyo nguva yavakawana mukana wekusangana nevana vane cerebral palsy vepa Ishe Anesu Center iri kuGlenview. Vana ava vaisvika pachikoro chavaidzidza.
Apa vaiuya vana vakava tichitanga kuvaona ka taivadzikisira vana vava because tanga tisati ta understand kuti what are they really going through anditika. Saka ini zvakazondibatsira kuti ndizive kuti munhu wese mukati mekurarama kwedu tinofanha kumubatsira.
Panyaya yekusiiwa kwevakaremara muzvirongwa zvehurumende, vanokokera mabasa musangano reFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, Amai Elisa Ravengai, vanoti hurumende yakaedza nepose painogona muna 2019 kushanda pamwe chete nevakaremara.
Tine mumwe wedu akasarudzwa kugara muboka rachipanga mazano vemutungamiri wenyika Presidential Advisory Council. Ikoko ndokumwe kwakataurwa zvekare kune vanoona nezvecluster inonzi inclusive growth, vanoona nezvezvakasiyana siyana zveupfumi, zvedzidzo nezvimwe zvakadaro daro. Nderimwe danho rakatotangwa kutaurwa nezvaro uye rinotarisirwa kuti richabatsira zvikuru kuma innovation hubs kuma university nekuma college, nekuti takatonyora mapepa tichiedza nepatinogona napo kuti basa rekutarisa zvinobatsiridza vakaremara kuti vagone kurarama vakasununguka riitwewo muma university kuti kubudirira kwenyika kunge kuchisanganisirawo vakaremara.
Vachitaura neStudio 7, gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kubatsira vakaremara.
Takaisa inonzi disability policy, zvakare takaita amendments kuri mutemo unonzi Disabled Persons Act wakanga waiswa in 1992, saka wanga wave outdated. Muna 2020 munomu tinenge tave nemutemo munyowani, zvakare tinenge tave nepolisi. Saka polisi iyoyo pamwe chete nemutemo zvinenge zvabuda gore rino iri. But tine inonzi National Disability Board, iri bhodhi revanhu vanotorarama neurema rinogara richiona kuti chii chingaitwa kubatsira vanhu vanorarama neurema.
Gwaro rakaburitswa nekomiti yezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume yeThematic Committee on Gender and Development. Mwedzi wapera rakati vakaremara vanoda kuwedzerwa zvigaro mudare reSenate neNational Assembly kuti izwi ravo rinzwikwe sezvo vari kusaririra munyaya dzebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum nhasi charatidza kuruzhinji murayiridzi wacho mutsva. Panguva iyo zvikwata zvakawanda zvenhabvu zviri mushishi kusimbisa misha yazvo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum nhasi yapabasa murayiridzi mutsva Henrik Pete De Jong, uyo aive kuHighlanders mwaka wapera. Lizwe Sweswe, uyo aive akafanobata basa iri mushure mekusiya basa kwaNomen Mbapeza, adzokera pabasa rake rekare rekuve mutevedzeri wemurayiridzi FC Platinum, echipa zvekare basa kuna Tembo Chuma semurayiridzi wevabati vepagedhe. Pamusoro pevarayiridzi vatsva, Platinum yacho yaraura zvekare Nomo Chinyerere kubva kuHwange naRalph Kaundera kubva kuTriangle, vakanangana nekusimbisa chikwata chavo chemakundano maviri eCAF Champions League neEcaso Laga Premier Soccer League. Asi Chicken Inn neFC Platinum hadzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa, sezvo Triangle yapinda mumba meyadha Dr. Ralph Matema pamusoro paJames Mukombwe, uyo vatenga kuFC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa, uyo varaura kuHwange, iyo iri kuenda kuDivision 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJoe Ngodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maorias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Quad Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema, uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tichange tichitarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana nevanhu pamiganhu yenyika, zvikuru vari kubuda munyika vachishandisa muganhu weBait Bridge. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya mbiri dzavari kupomerwa kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende yeSouth Africa inodzika mutemo unorambidza vose vari kutsvaga upoteri kana avo vari muupoteri munyika iyi kutaura kana kuita zvematongerwo enyika vari muSouth Africa. Asi masangano anomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika anonzi ari kuronga kupikisa mutemo uyu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.